manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemuvhuro, ndira 31, 2022. Makateerera ku Studio 7, nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende nhasi vanyorera hurumende tsamba vachiratidza kusafara kwavo nekunonoka kwavanoti kuri kuita hurumende kushedzera musangano wekuzeya nyaya dzemihoro.
Tatichiwirirana kuti ngatifambei tichishanyira nzvimbo kana kuti maofisi atinoziva kuti ekonomi yeZimbabwe ndokwa yakakuvarira. Saka maofisi anotisanganisira maofisi avabiti anosanganisira waimbova muzinda weUnited States of America Embassy, anosanganisira maofisi aimbova ebato rinopikisa, anosanganisira magolf club kwaiendwa nevanhu vakaita sana atsvangirai vachinotamba gorofi ikoko vachiwirira nevarungu kuti ngatiparadze nyika.
Mukuru weZimbabwe Citizens Forum vaAlex Gakanje Kandishaya vanoti vachange vachishanyira mahofisi nedzimwe nzvimbo dzinoshandirwa nevanopikisa hurumende. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende nhasi vanyorera mamwe makurukota ehurumende vachigunununa nekwavanoti kunonoka kuri kuita hurumende kushedzera musangano weNational Joint Negotiating Council wekuzeya nyaya yemari yavanotambiriswa nezvimwe zvinobata raramo yavo. Panguva iyo vashandi ava vari kugunununa kuti mari dzavari kutambiriswa hadzisina chadzinotenga. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yavasvitsa kuhofisi yavapo mavhima, vanove gurukota rinoona nezvevashandi, pamwe negurukota rezvemari vamutuli Ncuve, nasachigaro wePublic Service Commission vaVincent Hungwe, mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vehurumende, reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vatisangano rava harisi kufara nekunonoka kuri kuita hurumende kushevedzera musangano weNJNC, kuti vapedzise nhaurirano dzavakasiyira panzira musi wandira 14, pasina chisungo chakabuda pamusangano uyu. Amai Alexander vati havasi kufara kuti mushandi wehurumende ari kutambira mari iri pasi, ari kupiwa mari inoita madhora zviuru gumi nezvisere ari maRTGS, asi mhuri imwe chete ichida zviuru makumi manomwe nezvipfumbamwe zvemadhora ari maRTGS pamwedzi kuti ikwanise kurarama. Izvi zvatsinirwa nemurongi wemisangano musangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vachausi chinosengwa.
Katarisa mari yakatambirwa nevashandi vehurumende muna ndira haina zvainokwanisa kuti ite vashandi vehurumende kuti vakwanise kuendesa vana vavo kuzvikoro, vakwanise kuenda kumabasa, vakwanise kudya. Mari iyoyo haikwani. Tikatarisa veconsumer council mari yavari kutaura kuti inoda family of 6 nemari yakatambirwa nevashandi vehurumende iri pasi chaizvo. Zvinova zvinoratidza izvo kuti vashandi vehurumende vaita yatinoti total incapacitation kana kuti complete incapacitation yekutoti havachakwanisa kuinda kana kumabasa.
Vachinosengwa vati musangano wavakaita mavhiki maviri adarika hauna chawakabuda nacho, kunyange hazvo hurumende nevashandi vayo vakabvumirana kuti mari iri kupiwa vashandi shoma zvikuru zvekuti vashandi vehurumende vave kudya nhoko dzezvironda. Vachinosengwa vati izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika.
Izvi zvadai izvi zvinokonzera kuti paite kusagadzikana munyika, yatingati a threat to national security yenyika. Wai tichidaro vashandi vehurumende vakaenda kumabasa vane nzara, vakaenda kumabasa vasina kufara. Hazvizombi kuti zvinangwa zvehurumende zvavanenge vanazvo kuti vashandi ivo vaite nemapolisi zvavanenge vaita kuti vashandi ivo vaite haazobudi semarongerwo aanenge akaitwa. Saka ndozvatanga tiri kuvarangaridza kuti aiwaka devanga vauya patepo tataurirana zvikoro zvati zvavhurwa paitwa something at least yekuti vashandi vakushenwe vaende kumabasa pamusoro paizvozvo takanga tavapa our position yataita kuti isusu kuti no mushandi wepasi akanga achitambira iyo $670 United States dollars zvingatibatsira
asi mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reama Augmented Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobert masaraure vati hapana zvizhinji zvavari kutarisira kubva kumusangano weNJNC kunyange ukaitwa sezvo vachiti hurumende haina kuzvipira kugadzirisa matambudziko akatarisana nevashandi vayo
kunonoka kwavari kuita nhaurirano dzeNJNC kunoratidza kuti havana hanya nevana vavari kuti zvikoro zvivhurwe kuvhurwa kwezvikoro kwavari kungotika mabhokisi havanei nekuti maticha achauya kana kuti acharega sezvo kuti vana vavo ivo havadzidze kumapublic schools kwedu iyo NJNC zvayo pachezvayo yangove bhodhi rinongoita rekumwa tea kupanana maallowance nekudya mabiscuits hakuna chinonyanyobudawo chinobatika solution yaakutodzoka kuvarayiridzi solution yaakudzoka kumaparents yaakudzoka kumalearners ndo vega vane simba rekuti kana vabatana vaita resistance vakwanisa kupusha vanokwanisa kuti vavhundutse hurumende iyi ikwanise kudzorera mari yematicha pa-pre-October 2018
mutevedzeri wegurukota rezvevashandi valove more matuke vati vanga vakabatikana vakati titaure navamavhima avo vati vari pazororo pari zvino hatinawo kwanisa kubata munyori wepublic service commission vajonathan utaunashe avo vanga vasati vapindurawo mibvunzo yatavatumira zvichakadai mamwe masangano evarayiridzi akaita se-R2s Progressive Teachers Union of Zimbabwe pamwe neZimbabwe Teachers Association anotiwo nhengo dzavo dzinogona kutadza kuenda kubasa pachavhurwa zvikoro svondo rinouya sezvo achiti nhengo dzavo hadzisi kufara nemari yadziri kutambiriswa nehurumende masangano aya ari kukurudzira hurumende kuti ibhadhare vashandi vayo mari inoita madhora mazana mashanu nemakumi mana iri mari yekuamerica sezvo achiti mari yemuzimbabwe haisisina simba ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Zimbabwe Citizens Forum uye vari mutsigiri weZANU PF vaAlex Gakanjike Kandishaya vanoti vachange vachishanyira maofisi nedzimwe nzvimbo dzinoitirwa misangano yavati yekutengesa nyika nevari mumapato anopikisa Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare vakandishaya vapomera matambudziko ose ari kusanganwa nawo munyika kune vavati vatengesi vanotsvaga kuti nyika dzekumavirira dzigare dzichishora nekusada kubatsira Zimbabwe vakandishaya vati ivo nevamwe vechidiki vachange vachishanyira mahofisi aya nedzimwe nzvimbo dzavanoti kune honzeri dziri kuita kuti upfumi hwenyika hurambe huchidonha pasi pechirongwa chavari kudana kuti emotional toll vatiwo vachange vachishanyira mahofisi emumwe wavatevedzeri vemutungamiriri webato idzva recitizens coalition for change vatendai bt
vechidiki vezimbabwe taatichiwirirana kuti ngatifambei tichishanyira nzvimbo kana kuti mahofisi atinoziva kuti ikonomi yezimbabwe ndokwa yakakuvarira saka mahofisi anotisanganisira mahofisi avabiti anosanganisira waimbo vemuzinda weunited states of america embassy anosanganisira mahofisi aimbova ebato rinopikisa anosanganisira magolf club kwaiendwa nevanhu vakaita sanatsvangirai vachinotamba gorofu ikoko vachiwirira nevarungu kuti ngatiparadze nyika anosanganisira zvipatara zvakafira vana vezimbabwe vashaya mishonga nekuda kwezvirango zveupfumi zvakakokwa nevamwe vedu vangu vaida kuita umbimbiduka saka taakufamba nevechidiki tichivaradza kuti aiwa zvekuenda kuna ana chimoyo zvakanaka asi ngatitarisei nzvimbo dzaurayirwa vanhu vedu muzuva ranhasi aiwa ngatifambei tichiona mabani ese atinoziva kuti apa ndopakatsogodzerwa nyika yezimbabwe ndozvatawirirana saka tiri kutanga mangwana
achibvunzwa nestudio 7 kuti chinangwa chavo chinenge chiri chei vakandishaya vati izvi vari kuzviitira kuti varatidze vechidiki kuti matambudziko avo ari kubva kupi
izvi zvinobatsira kugadzira njere dzevechidiki chinonzi kuziva mbuya huudzwa zvinorevei munhu wese anofanira kuziva nhoroondo munhu wese anofanira kuziva pabva dambudziko rake
vakandishaya vati vataura nemapurisa vakatiwo nzendo dzavo idzo vati vachaita mumaguta akasiyana-siyana dzinenge dziri dzedzidzo nekudaro hazvinei nekuwana mvumo kubva kumapurisa asi vabiti vati zviri kuda kuitwa izvi hazvisi zvitsva vachiti vakandishaya ndizvo zvavanogara kuita zvekushanyira mahofisi avo kunoita mhirizhonga vabiti vati zviri ku kuitwa izvi runongo varuvengo kwavari pamwe nebato ravo.
Ndezviri zvinhu zvezvanopisa iye muchinda iyi anonzi Gakanzi Mutsia gore rino chairo anga ari pamaofisi anaye achiimba asi mapurisa avakamuita. Gore rakapera akatotiretena kuda kutondiuraya ndiroto nemameseji acho. So zvinhu zvoda kunanga kuropa, zvinhu zvoda kunanga kuti vandiuraye nekuti zvanupiefu hedu kana kutombondiona ende haidi kuona bato randiri Coalition for Change nemutungamiri wedu baba Advocate Nelson Chamisa. So zvinhu zvehuo.
Vabiti vatiwo chinangwa chikuru ndechekuvatyityidzira nekutyityidzira bato reCitizens Coalition for Change asi vakati zvazvisi kuzoitika.
Zvinhu zvevanhu vada kushishidzira kuti titsauke munyaya yechanduko hatisi takatsauka ba.
Nyanzvi mune zvematongero enyika uye vachishanda nesangano rePlatform for Youth Development vaowendliwayo vashora mashoko avakandishaya.
Ava vanhu vada kupedza kuti pane mutemo uda wakagadzirwa nehurumende wePVO Amendment Bill kuita kuti paunozoenda kuvanhu vange vakwidza chikero chekuti vanhu vange vachiutambira. Saka itori kampeni yavatanga yakatarirana nezvePVO Amendment Bill.
Vanhuwayo vatiwo zviri kurongwa navakandishaya zvinotyora mutemo yenyika pamwe nekutyora kodzero dzevamwe vanhu.
Vanhu vanenge vachiita kumhanyisa divi rezanupiefu havanyanyi kutarisa marights, vanoshandisa kutyityidzira, havanyanyi kukoshesa kuti munhu ane kodzero, havazvitarisi izvozvo.
Tsvakurudzo yakabudiswa netransparency international svondo rapera inoratidza uhuri ndihwo huri kuvhiringa zvakanyanya upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvehutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vafa nacho vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 5337. Vanhu makumi mana nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe kana kuti 229,460. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vave mamirioni mana nezviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nemanomwe zvine mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 4,267,550. Vabaiwa nhomba kaviri vave mamirioni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nematanhatu zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nemasere kana kuti 3,296,368. Vabaiwa nhomba katatu vave zviuru makumi mashanu nemashanu zvine mazana matatu nemakumi masere nemumwe kana kuti 55,381. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba yeCovid-19 kuti inyatsoshanda zvakanaka. Kunyange hazvo bazi rezveutano riri kuti uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchidzikira. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dzatangawo kuongorora zvakasimba mashoko ekuti pane imwe mhando itsva yechirwere cheCovid-19 Omicron iri kupihwa zita remadunirirwa rekuti Stealth Omicron kana kuti BA.2 iri kubata vanhu vakawanda kunyika dzekumawirira dzeEurope. Asi vaimbova gurukota rezveutano vari munyori wezveutano mubato rinopikisa richangoumbwa reCitizens Coalition for Change Dr. Henry Madzorera vanoti vanhu havafaniri kuvhunduka.
Covid-19 iri kushereketa zvikuru panyaya yekuti iri kuve ichichinja-chinja ichiita mamutation ichichinja unhu hwayo. Asi chatoda kuemphasiza kusimbisisa kuvana veZimbabwe ndechekuti izvo madzivirirwo eCovid-19 yemamwe chete whether tiri kudhila nealpha variant kana nebeta variant kana nedelta kana neomicron ngatirambe tichingoramba zvataiita izvo zviya ndo zvinoshanda zvokugeza maoko nemvura nesipo nguva dzese very frequently kungogaragara geza maoko nemvura nesipo nokuti ndo anofambisa chirwere ichi. Masanitizers anoshandawo kuuraya utachiona mumaoko edu.
Vanhu vari kutedzerawo here semaonero amuri kuita zviya zvekuti vagare vakatarangana kana kuti social distancing?
Nyaya yesocial distancing tinenge tatoikanganwa nokuti ukaenda mumastore unoona kuti vanhu vanenge vakangopakichana. Ngatimirei tiri kure nakure, 2 meters apart dzakanaka. Nyaya yacho chaiyo ndeyekuti kugara kure nevamwe ndokwakanaka. Kana uchikwanisa kugara 10 meters ndo dziri better than 1 meter. Saka ngatigarei tiri kure nakure. Ngatisaungana imba imwe chete. Kana tine zvatiri kuita tiri mumba, ngati make sure kuti pane ventilation yakakwana, mawindo akavhurika, mhepo iri kuvhuvhuta. Kana amafena aripo ari kuvhuvhuta, zvinobetsera izvozvo kuti tisapanana utachiona. Ngatisambundirana mbundirana, ngatisamhorosana ine maoko, kubatana maoko. Iwo mastrategy iwayo. Masuper spreaders.
Ndeyapi aya?
Mariro, nyaya yemichato, ngatisenjerere nokuti tiri kuona izvino kuti kukaitika mariro. Kunozofa vamwana 3-4 very close family members nenguva pfupi pfupi inotevera, mazuva mashomanana anotevera. Imhaka iyoyo yokuti kumariro taakuchemawo mwoyo wedu, taakuita cast off restraint. Taakufunga kuti kuchema ndo kwakakosha kudarika kuzvichengetedza utano hwedu. Izvo zviri kuurayisa vanhu vakawandisa. Ndichikurudzira hurumende zvakare atimbonyarari panyaya yemazupco buses.
Zvii zviri kukuodzai mwoyo kuzupcoko?
Nokuti ndiri kuona huori nokusafunga kwakanaka wokuti hurumende yakaita bottleneck patransport system. Panguva yavaifanira kuvhura transport system kuti vanhu vese vafambe vakavafefeterwa vasina kumanikidzana sezvo vari kuita izvino mazupco buses. Tikangoita izvozvo ndinoona kuti todzivirira COVID zvakanaka. Nyaya yekubayiwa nhomba ndoyokupedzisira. Munhu wese ngaabayiwe nhomba. Nhomba dzinobetsera, hatakubva nadzo pano nhasi. Vana veZimbabwe vanoziviwa nemascars enhomba pashoulder pavo. Ngatirambei tine mbiri iyoyo yokubayiwa nhomba, zvinotibetsera.
Vaimbova gurukota rezveutano vari munyori wezveutano mubato idzva reCitizens Coalition for Change, Dr. Henry Madzorera, vari parunare kukwekwe. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emukenya anoti asunga munhu mumwe chete anofungidzirwa kuti ndiye ateya bhambu rauraisa vanhu 13 nhasi vange vari mubhazi range richifamba padyo nemuganhu weSomalia neKenya. Nhengo dzedare reSenate muAmerica dzinonzi dzave pedyo kuwirirana pamutemo wekutemera Russia zvirango pamusoro pezvairi kuita muUkraine, uye zvimwe zvirango izvi zvichatanga kushanda Russia yacho isati yapinda nechisimba muUkraine. ZANU-PF inoti haisati yatambira komiti yemashonaland west sezvo pachiine zvinhu zvinofanira kugadziriswa mudunhu iri. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Komiti yeprovhinsi iyi iyo yave kutungamirirwa namai Mary Muliswa Chikoka vanova gurukota redunhu iri yakaswera zuva rose musi wemugovera svondo rapera ichiedza kugadzirisa zviri kunetsa. Vanoziva zviri kuitika mukomiti iyi vanoti dzimwe nhengo dzakakundwa musarudzo dzemuprovhinsi dzakaitwa mwedzi wapera dzakapiwa zvigaro zvepamusoro kudarika nhengo dzakakunda musarudzo idzi. Semuenzaniso, muchinoi muzvari Magi Chidarikire vakakundwa naamai Linda Sauramba pasarudzo, asi muzvari Chidarikire vakazopiwa chigaro chekuve munyori wezvokufambiswa kwemabasa mudunhu, amai Sauramba vachipiwa chigaro chemutevedzeri wemubati wehomwe. Kuchegutu, mumwe wevechidiki vaTimothy Masviba vainzi vabviswe pachigaro chigaro chekumirira vechidiki vachinzi vakurisa asi vari mudiki kunasa chigaro wevechidiki mudunhu iri vatafadzwa masenda mutauriri webato rezanu PF mudunhu reMashonaland West vaNigel Murambiwa vabvuma kuti komiti yavo haina kugamuchirwa nepolitibhiro vachiti kune dzimwe nhengo dzakakundwa dzakaendesa zvichemo izvo vanoti vakagadzirisa nemugovera.
Okay, is maker and everyone here my complaint. Don't even know I'm gonna complain. My elections every time I know it's leaving my general election. I don't know Unica. Sagavano Unica Angavari ku Gatiniswa in the chemos I was Wongoro and Eva Kuru Agatumiro. Political. I see a Panama changes. I can teach.
Vamurambiwa vati vanofara kuti komiti yavo yakazogadzwa zviri pamutemo nemugovera mushure mekugadzirisa zvose zvaidiwa.
Tapedza maelections emusangano tisati tagara tinofanira kukumikidzwa nebandiko redu repolitiki zvava ndizvo zvakazoitwa muso mukore pakauya mapolitiki remandazi. So there were no changes but maybe one or two in the UPK.
Asi dzimwe nhengo dzaramba kuzivikanwa dzinoti hapana chakagadziriswa nemugovera. Murongo wemusangano muzanu PF vaMike Dina vabvumawo kuti komiti yeMashonaland West aida kugamuchirwa nepolitibhiro sezvo sarudzo dzisati dzapera kuitwa mumatunhu madiki ose. ZANU-PF yakaita sarudzo dzematunhu mwedzi wapera idzo dzakaita mitauro kunyange hazvo mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa vakatambira zvakabuda musarudzo idzi vakakurudzira kuti vose vakanga vakundwa nevakanga vakunda vashande pamwe chete. Ndakamira Studio 7 muchinhoi Njini Nunurai Jena.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Bato Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti rave bato idzva rakazvimirira risinei nechose chine chekuita nebato reMDC rakavambwa namushakabvu Morgan Tsvangirai muna 1999. Nonurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauriri weTriple C vaOstalo Siziva vati mashoko ekuti vabude mubato reMDC zviri pamutemo mashoko asina musoro sezvo mutemo uri pachena kuti munhu anenge ave nhengo yerimwe bato anobva atorega kuve nhengo yeMDC.
Ndosaka vachironga nyaya yekuti maMPD vedu mutemo uri clear munyika muno hatingasiri takudzidzisa vakomana vasikanawo nyaya dzemutemo kuti mutemo uri clear kuti kana munhu wajoina imwe bato yevo automatically resign from the other party plus hatingasiri nyaya idzodzo. MDC nemaMDC nezvechinja is part of our past hatisiwo ikoko zvavanoita koko ndezvavo isu wenyu political party twitters zvedu zvecitizens coalition for change.
Izvi zvatsigirwa nasachigaro weTriple C mudunhu reMashonaland West Ralph Magunje avo vati nhengo dzavo dzakabuda mubato reMDC nekusapinda mumisangano yebato iri kubva mugore ra2018 kusabhadhara mari yekuva nhengo kwemakore matatu uye kuve nhengo yerimwe bato sezvavakaita.
Ukasabhadhara masubscription fees ako consistently membership yako ipretambulwa ipapo zvisina notice ende vazhinji vari kuTriple C hatatsika bhadhara masubscription fees. Ndinodavira kuti vana mwanzoro nemashakata makaita mameeting ano pfuura matatu isisu mameeting iwayo hatinombatamwe taatende kana
mari kuti kumiro repati remutemo repati unotaura kuti izvo kana usina kuta attend ma meeting matatu zvakatiridzana membership yako nomba yaparara.
Asi mutauro weMDCT vaWitness Dube vati vari kuyambira nhengo dzeCCC kuti dzibude mubato ravo zviri pamutemo, kwete kuti vazoyeuka bakuvanaiwa vave kuzovadzinga zvakare muparamende nemumakanzura kana vakunda. VaDube vati bato ravo rine ruzivo rwakadzama pamusoro pezvinotaura mutemo webato, nokudaro nhengo dziri kuzviti ndedzeCCC dzisazochema mune ramangwana nekuda kwenhaka rudzadzo.
Chandingango de kutaura panyaya iyi pari zvino ndechekuti vanoziziva wani vanhu ava kuti hatiwanzovhure muromo kutaura mazvi anodonha pasi achinhongwa nehuku, zvikuru sapanyaya dzine mutemo mukati. Ukaona tataure chinhu taziva kuti mutemo wedu unofamba sei, nhengo yebate tirege kuramba tichingonyatsana tichingozuzurudzana takubvisana muzvinzvimbo munhu ambopinda. Vanhu ngavazive kuti constitution yavo vanoitevedzera zvizere, kwete kunyembera kudzungaira.
Nyaya yekuvhomorana pazvigaro yakatanga apo bato reMDCT rakadzinga nhengo dzeMDC Alliance muparamende nemumakanzura richiti inhengo dzaro dzakanga dzasiya gwara remusangano. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tamuga, not the checker, my setting, my frequency, my feeling. I'm a high, and this is my guy. And this is good, I got to meet the link and the van to a guy. With a chase in a van now, when we end this down. Don't tap like a singing red, just from Chichi, where I got more big as a crown. Banu, you're not here, man. You're more, you're more. Banu, you're not here, man.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. chiri kutarisa zviri kuitika murongwa wesarudzo dzema by elections. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vashandi vehurumende nhasi vanyorera tsamba makurukota ehurumende vachiratidza kusafara nekunonoka kwavanoti kuri kuita kushedzerwa kwemisangano yakanangana nemari dzavanotambiriswa. Mukuru weZimbabwe Citizens Forum vaAlex Gakanje Kandishaya vanoti vachange vachishanyira mahofisi nedzimwe nzvimbo dzinoshandiswa nevanopikisa hurumende. Tambata shuka kumagumu echirongwa chedu cha nasi. Anokonika nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa naudze isindebele.
Soko isika tisenda ba ku VOA.